mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 23 nyamavhuvhu August 2021 makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Vabereki vane nyota yekuti zvikoro dai zvavhurwa pavanikwa solution yecrisis iri muEducation.
Hurumende inotarisirwa kuzivisa nyika svondo rino kuti zvikoro zvichavhurwa riini.
Vanokubatsirai vechirongwa ichochi cheRestoring Family Links Program, uye vanokubatsirai mahara pachena, hapana chamunobhadhariswa. Ende uye zvese zvamunotaura muchiedza kutsanangura kuti hama yenyu yakafamba sei, zvinoramba zviri pakati penyu naivo, hazvizoudzwi vamwe vanhu.
Sangano reInternational Organization for Migration rinokurudzira vanhu vane vadikani vavo vasingazikanwi zvakaitika kwavari vachienda kune dzimwe nyika kuti vamhanhare. Mutungamiri weAmerica vanoti pari kuitwa hurukuro dzekuti mauto eAmerica amboramba ari muAfghanistan. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vape zviuru zvina zvine mazana maviri ane makumi mana nevapfumbamwe 4249 zvichitevera kufa kwevanhu gumi nevatatu 13 nezuro. Vanhu zana rine makumi matatu nevashanu 165 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu muZimbabwe vabayiwa nhomba yekutanga yokudzivirira covid-19 vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana matatu ane gumi nezviviri zvine mazana mana ane gumi nevanomwe 2,312,417. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave miriyoni imwe chete ine zviuru mazana mana ane makumi matanhatu nezana rine makumi matanhatu nevaviri 1,460,162. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga covid-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru zana rine makumi maviri nezviviri ane mazana matanhatu ane makumi mashanu nevaviri 122,652. Vapora munyika vachiita zviuru zana nezvitanhatu zvine mazana masere negumi 106,810. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kuzivisa nyika svondo rino kuti zvikoro zvichavhurwa riini. VaMnangagwa vakawedzera nguva yekuti vanhu vagare mudzimba nemavhiki maviri musi wa9 nyamavhuvhu senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Vakatenda kuti huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi hwainge hwadzikira, asi vakati vaifa vainge vawandisa pane zvinotarisirwa. Huwandu hwevari kufa ava hwati dererei zvakare mumavhiki maviri aya. Asi vaMnangagwa vari kutarisirwavo kuenda kuZambia mangwana kuri kugadzwa mutungamiri wenyika iyi vaHakainde Hichilema. Rimwe sangano revarayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Association of Zimbabwe, ATUS, riri kuita misangano nevabereki nemadzishe mumaruwa senzira yokunzwa pfungwa dzavo panyaya yekuti zvikoro zvingavhurwa sei munguva ino yekurwisana nedenda recovid-19. Mukuseya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutungamiri weATUS vaOpet Masaraure.
Vabereki vane nyota yekuti zvikoro dai zvavhurwa pavanikwa solution yecrisis iri muEducation. tikutandura zvakanaka tichiita musoro pamwe chete nevabereki vatikusangana navo kuti zvoitwa sei kuti education sector yedu yawira mumadhaka isimudzirwe.
Ndedzipi nzvimbo dzamashanyira kusvika pari zvino?
Tanga tiri pachikomba East panonzi pamaware, tichitaura nevabereki vanga varipo. Tiri pashamva kubatsoda central, tiri kupakandenga kubhuyera central, tichitaura nevabereki. Nyaya yangoripo ndeyekuti vari kututsumwa kuti education sector iyo yemuzimbabwe yanga yambori pamusorosoro yaparadzwa, yakumawere, inoda kuti isunungurwe. Asi vari kutiwo vakazvipira kuti kana tine urongwa sehwatinawo tiite muonera pamwe wekuti tikwanise kuisa puresha hurumende yedu kuti igadzirise education yedu idzokere pakare.
Kusvika pari zvino, pane zvatenderanwa here pakati pevarayiridzi nevabereki?
Vari kusunga chisungo chekuti zvikoro zvedu ngazvingovhurwa chete kana hurumende yakwanisa kutedzera kupa zvikoro mari inoita kuti zvitedzere zvakatarwa mumastandard operating procedure akagadzirwa nehurumende muna June 2020, anosanganisira kuwanikwa kwepersonal protective equipment, kukwanisa kuita physical distancing muzvikoro, kukwanisa kuwanikwa mvura, masanitizer nezvimwewo. Ivo vari kuti vari kuita zvose zvavanogonawo sevabereki kuti vatsigire hurumende paurongwa uhwu, asi vanochema kuti havana chinobatika chekuti vanganyanyoise, vachitarisira kuti hurumende dai yaisa, nekuti nyaya yedenda yecovid-19 iri kuvhundutsa vabereki vese kuti vachityira kuti vakatumira vana vavo zvingadzose chirwere chaakudzoka kwavari nekune vamwe vanga vamboramba vakachengeteka panguva yakaoma kudai. Saka chavari kanyokurudzira kuti zvikoro zvese zvikwanise kusunga kuenderana nemastandard operating procedures akatarwa nehurumende. Vari kunyanyotsutsumwawo zvakare nenyaya yekuti vana vagarisa kudzimba vasingaende kuzvikoro.
Zvii zviri kupa kuti vasagadzikane mupfungwa vabereki apa?
Zvaakuita kuti vatye kuti dzimweni dzenguva vana vachatadza kudzokera kuchikoro zvachose, vamwe vachatibatira pamuviri, vamwe vari kuroorwa, vamwe vachiita zvemadhiragi. Chinhu chiri kuvashungurudza zvakanyanya. Chavari kuchema nacho kuti dai paitwa chinoitwa nechimbichimbi kuti vana ava vakwanise kuwana dzidzo. Zvinoenderana tichivaudzawo urongo hwatinawo hwatiri kunyengerera hurumende kuti yakwanisa kuvhura zvikoro zvese remotely. Kunowanikwa maworksheets, kunowanikwa maradio lessons, kunenge kwawanikwa USSD codes epamafoni, kuwanikwa intaneti. Asi mwana wese ambowana kamwe kadzidzo kaanowana urongo hwekuvhura zvikoro huchiitwa. Ende vabereki vari kuwirira nesu panyaya iyi, vachikurudzira vachidai taramba taka dzvanya tichishingirira kuti hurumende inzwisise muono watinawo ungabatsire kusimudzira kwedzidzo yeZimbabwe.
Mutungamiri weATUS vaObert Masaraure vange vari paRunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano reInternational Organization for Migration, IOM, rinoti musangano waro nehurumende yeZimbabwe yekukurukura nzira yekubatsira avo vane vadikani vavo vakatsakatika vachienda kune dzimwe nyika uchaitwa mwedzi unouya September. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reIOM muZimbabwe, Amai Fadzai Nyamande Pangeti, vaudza Studio 7 kuti pamusangano uyu ndipo pavachatambidza zviri pamutemo zvakabuda muongororo yakaitwa neIOM pamusoro pezvizvarwa zveZimbabwe zvakatsakatika zvichienda kune dzimwe nyika. Masvondo maviri apfuura, sangano iri rakabudisa gwaro reongororo yayakaita inoratidza kuti Zimbabwe ndeimwe yenyika dzine zvizvarwa zvadzo zvizhinji zvakatsakatika, kusanganisa vanhu 21 vakaeredzwa nemvura murwizi rwaLimpopo pakati pegore ra2014 kusvika kutanga kwegore rino 2021. Amai Nyamande Pangeti vanoti sangano iri riri kuedzawo kuti hurumende dzeZimbabwe neSouth Africa dzishande pamwe chete kuti hama dzevakatsakatika dzizive zvakaitika kuvadikani vavo. Sangano reIOM rinokurudzira vanhu vane vadikani vavo vasingazikamwi zvakaitika kwavari kuti vamhanhare, vachiti sangano reInternational Committee of the Red Cross rine chirongwa chinonzi Restoring Family Links chinobatsira pasina mubhadharo.
Sebato reIOM tichishanda pamwe chete neInternational Committee of the Red Cross tichatora zvakawanikwa mutsvagirudzo yedu tozviendesa kuhurumende yeZimbabwe uye hurumende yeSouth Africa tichivarakidza kuti aya ndo mamwe matambudziko anosangana neavo vanenge varasikirwa nehama dzavo. Toshanda pamwe chete navo tichiedza kuwana matano angatorwi kuti tibatsirane nehama idzi nematambudziko avanosangana navo muno muZimbabwe uye kuti tivabatsire kuti vangawane here hama dzavo kana kuti vazive kuti chii chakaitika kune hama dzavo padzakaedza kufamba kuenda kune imwe nyika. Izvi zvinongogoneka chete kana hurumende yeZimbabwe nehurumende yeSouth Africa zvichigona kushanda pamwe chete kuti tibatsira avo vanenge vasiwa nehama dzavo dzinenge dzaenda kune dzimwe nyika.
Avo vane hama dzakatsakatika vangaita sei? Chii chamuno vakurudzira kuita?
Chatinokurudzira vateereri ndechekuti kana muchida kumhangara kuti mune hama yenyu yakafamba ichienda kune imwe nyika yamusingazivi kuti yakafamba zvakanaka here kana kuti yakatsakatika, kune chirongwa cheInternational Committee of the Red Cross chinonzi Restoring Family Links Program. Pamwe pana ari kuteerera izvozvi ane hama yake yakabva kumba ichisumuka ichiri kuenda kune imwe nyika kunotsvaga basa kana kunoenda kuchikoro, asi hama yenyu hamuchazivi kuti yakafamba zvakanaka here, hamuchakwanisi kuibata maane chinguva musina kukwanisa kutaura naye, munogona kutsvaga ivo veku-Restoring Family Links Program. Sezvandataura chirongwa cheInternational Committee of the Red Cross vanoshanda sekuti kwaitika hondo kana kuti kwaitika imwe njodzi inongoitika yega kana kuti ichero panguva idzodzo dzekuti hama imwe yakafamba ichienda kune imwe nyika ende hamuchazivi kuti akafamba sei kana kuti achiri mupenyu here, vanokubatsirai vechirongwa ichochi cheRestoring Family Links Program uye vanokubatsirai mahara pachena, hapana chamunobhadhariswa. Ende uye zvese zvamunotaura muchiedza kutsanangura kuti hama imwe yakafamba sei zvinoramba zviri pakati penyu naivo, hazvizoudzwi vamwe vanhu.
Vanhu vanenge varasikirwa nevadikani vavo vanenge vafamba kuenda kune dzimwe nyika munovabatsira sei?
Isu sebato reIOM tinoona kuti pane zvakati wandei zvinokwanisa kuitwa kuti tibatsire hama dzavo vanenge varasikirwa nevadikani vavo vanenge vafamba kuenda kune dzimwe nyika. Chatinotanga nacho ndechekuti panofanira kutorwa matano akafanana munyika yose yeZimbabwe, sokuti kana pane munhu ane hama akarasikirwa nehama yake ari kwaMutare kana kuti ari kuulawayo kana kuti ari kupi zvake muno muZimbabwe, matano iwawo anenge akafanana. Sokuti mhuri ikafamba ikaenda ikanomhanyara kuti hama yangu yarasika, tinofanira kuwana matano ekuti ichi neichi neichi ndo zvichaitika kune munhu iyeye uye tichamubatsira sezvakadai. Zvakare tinoda kuti pawanikwe pamwe hofisi kumapurisa kana kuti nzira inokwanisa kuti vanhu vamhanyare kana hama yavo ichinge isisawanikwe. Zvakare tinoda kuti tishande pamwe chete neavo vari kumiganhu yenyika yedu kunyanya miganhu yedu neSouth Africa vanonge vachitarisa kuti chii chiri kuitika pamiganhu iyoyo, vachitarisa uye nenjodzi dzinosangana nevanhu vanenge vachifamba vachida kuenda kune dzimwe nyika. Zvakare kunodiwa mari. Mari inenge ichishandiswa kugadzira zvirongwa zvinogona kudzidzisa hama dzeavo vanenge varasikirwa nehama yavo ichienda kune imwe nyika kuti vanokwanisa sei kutora matano ekuti vabatsirwe kuti vatsvake hama yavo, uye kuti vazive kuti kune rubatsiro rwavanokwanisa kuwana kana zvakadai zvichinge zvaitika kwavari.
Avo vange vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reInternational Organization for Migration muZimbabwe, Amai Fadzai Nyamande Pangeti, vari parunare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. News Tuesday rinoti hurumende yeZimbabwe yakumbira musangano nemasineta eAmerica kuti pakuru kubve kusimudzwa kwezvirango zvakatemberwa mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nevamwe vakuru muhurumende yavo. MuNewsday makare, madzishe mudunhu reMatabeleland anokurudzirwa kukoka mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga nevaimbo vegurukota rezvokudzivirira kwenyika vaSidney Sekeramai kuti vasangane nevanhu kuMatabeleland neMidlands vagokumbira ruregerero rwezvakaitika panguva yekukura hundi. NewZimbabwe.com rinoti nemusi wechitatu Britain inotarisirwa kudzingazve zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinoita makumi mashanu ichizvidzorera kuZimbabwe. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kwamajonga makadini, ndinofaradi kutaura chokwadi. Studio 7 inotaura chokwadi. Asi vanhu vakapedza kuvhota ngavaende zvavo kumba, nokuti Chabisa akanyambowina haatongi. Tsvangirai vakawina haana kutonga. Saka zvakangofanana, vanhu vakapedza kuvhota ngaaende zvavo, uye akanyambowina Chamisa unodo kubirwe zvemhando yepamusoro rwendo rwuno. Ndosaka president akataura kuti bikaidoro mukaona wina, unotoziva kuti ibhakosi redu. Akanyambowina kana kusaya kuita zvakafanana, ticharamba tichingotonga. Saka zvese zviri kuitika vari kutoerenga kuti kufukuta kweimbwa. Ndatenda.
Ndatenda mashoko akanaka pastudio 7. Mwese ana Jonga kandimire nablessing zuru. Mazita makawandisa, tinokutenda yenge nehau dzamunotipa. Rambai makadaro, tiri paMozambique apa.
Makadiko pastudio 7 apo. Ndini Gelas pamondoro anonyeba. Zambia vakahwina vakatokundwa neopposition. Muno vachatokundwa futi, ende this time hapana zvekunzi hanzi yeshi. Masoja nemapurisa ndo vari kuitiswa zvese. Vakanyeberwa ndichakuvakirai mabhakosi shopu mabharaki mavo, hamuna kana hwani rakavako. Vanonyeba masoja nemapurisa iwayo, ari kutambira mari isingakwane kana kutenga chinhu. Ari kuitiswa nezanupf. Taneta nayo tanzwa. Vandike kumareserva kuno kuti atambura. Chembere dzekutopona nekubika zvikokiyana. Pasina zvikokiyana, ende lockdown yacho iri kunzi lockdown haisi kana kutomboshanda. Nekuti lockdown iri kungotaurwa kumaredhiyo, kwete kunhu kwese kuno kwakazara vanhu kuno. Vanhu vaswera vakaungana.
Mubvunzi wangu andida kuti mundibvunzirowo zveshuwa. Ini kutanga kwese kuhanisa ndambovhota, but this time ndakazvipira kuti ndida kunovhota. Dzimweni dzenguva vhoti yangu ndeiri kuruzisa vanhu veMDC Alliance. Asi ndiudzeiwo nhaye kuti ko, kana zvichinzi nyangwe mukavhota mukahwina, hazvite zvakaitika kuZambia kuitika muZimbabwe. Saka todii togara takaregedza here? Tibvunzirewo ipapo tisapedze nguva yedu. Ndatenda hangu, ndine dzangu ndiri paBotswana apa.
Pastudio 7 aparisireko pastudio 7 apo. Ana tete mavhi, ana Jonga kandimire, ana tononoka wanda apo parisei. Ei, anoba kutaura nyaya yakamboitika nerimwe regore. Ei, ndichatsigira ZANU-PF, ndari ndikapfeka regaria yeZANU-PF. Ei, ndaiita madzikirira asingaiti baba kurara paipa. Handizivi kuti chinyi. Saya zvekuti tinovhotera Mnangagwa pa 2023 apa, anga akanganwi ngasazvifadze nenhema kuti nyika itomwira Chamisa ngaende kouya. Ngaabike dhoro, hazviite izvozvo. Musangano weZANU-PF hausi musangano bauya. Madzikirira ega ega. Mweya wetsvina, ndatenda hangu.
Makadiwo shamhari yeStudio 7. Ndida kungotsananguro pamusoro pevakomana vezano avo vari kutaura kuti hanzi Chamisa hofe wakatonga, Chamisa hofe wakatonga. Vakuonako kuti mufana unyere dziripo, ende zvavakaita vakaita zvakatadza kubudirira. ende auramba akatsika paakatsika ipapo. Ende isusu hatimbotadzisi kuti tingatadzisi kuvhota nenyaya iyo yekuti tingapanika. Ngatirejesei kuvhota mune Zimbabwe, tiende kuvhota. Vari diaspora andeitopinze chamisa panyanga kungoti chinja maitiro chipinda mukati mupariamendi ande chiisa mbama.
Makadii vashamara vestudio seven, ini ndongotaurawo maonero angu panyaya yeopozisheni yakauina kuzambia yavo hechilema. Ndongoona nyaya iripo ndeyekuti inyaya yekuti munhu aitenda paaidyiwa maelection kuti adyiwa. So MDC alliance ichifara kuti opposition yakauina kuzambia ngaidzidzewo nekuti yaitenda kuti yadii yadyiwa. Saka ivo ngavatendewo kuti vadii vadyiwa. Zvinovabatsira kuti kana vadyiwa ngavaziye kuti vadyiwa, then kana vawina vatendewo vazivewo kuti vawina.
Makadiko shamarado yestudio seven apo. Aiwa, tinotendai nenhau dzamunotipa zuva nezuva. Ini ndiri muteereri westudio seven, handitodarikiri chirongwa chenyu nguva dzose. Makuseni manheru ndiendi nemwe zvisiri zvekuru zvemanyepo, ende ndimotiburitira nhau dzimwe dzakavanzika dzinge dzisingabudi mukati menyika yedu. Aiwa, tatenda.
Maswera sei pastudio seven. Ndinotenda nezvakaitika kuZambia ndozvatinoshuvira kuti zviitikewo muZimbabwe muna 2023. Hama dzandiwa, ngatiende kumusha tinovhota zvine mutsindo, torarapo tisapukunyuke. Kana tori majuti totoita kutsvutira mobhoenda obhonodya pamwe vodzoka vouya vogadha. Ngativhotei zvine mutsindo, ngatiudze vana vedu, vazukuru, ana mbuya, ana sekuru, takuda shanduko nguva yayasvika. Tisati bofa takambochikidzirwa naMnangagwa semutauro waari kuita taha muno muZimbabwe asivi zvakaitika. Ndatimumburatidze kuti tichamubhisa nevhoti yachona iyoyo, vasingade vachida, rundo runova nobva chete. Ndinotenda nemashoko angu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti pane hurukuro dzekuti mauto eAmerica arambe ari muAfghanistan kupfuura zuva rakange ratarwa. Mauto eAmerica ose aifanirwa kubuda munyika iyi nemusi wa 31 August. Asi vaBiden vanoti pari kuitwa hurukuro dzekuti mauto aya amboramba ari munyika iyi kuti abatsire mukuburitswa muAfghanistan kwezvizvarwa zveAmerica. VaBiden vanotiwo kana paine chizvarwa cheAmerica chichiri muAfghanistan, mauto eAmerica acharamba ari munyika iyi kusvika zvizvarwa zveAmerica zvose zvabudiswa munyika iyi. Vati zvizvarwa zveAfghanistan zviri kuendeswa kumabhesi emauto eAmerica zvichatanga zvaferefetwa zvakadzama, uye hapana chizvarwa cheAfghanistan chichapinda muAmerica chisina kuferefetwa zvakakwana. VaBiden vari kushorwa pamusoro pemabatiro avakaita kubuda muAfghanistan kwemauto eAmerica, vazhinji vachiti zvinhu hazvina kurongwa zvakanaka. Tabata vanoongorora zvematongero enyika uye vachiita dzidzo dzepamusoro paHoward University muWashington DC vaCalvin Manduna kuti vatiudze maonero avo.
Yati tiri kunetsa vaBiden nyaya yekuti America yakabuda ichimhanya ichinyadziswa muAfghanistan. Vanokukidza vaBiden ava maRepublican nevamwe vaongorori muno muAmerica vari kuti sei America yanga isina kurongeka sezvo yaiziva kuti inofanira kubuda kuAfghanistan nekupera kwemwedzi. Sei vaBiden vakakasika kuti ngavabude mauto vave kupa advantage kune veTaliban kuti vanyadzise America vabve vabuda chiri chimumumu vari kuti zvakadzikisa chimiro cheAmerica. Saka vaBiden vari kuedza kutsanangura kuti sei chii zvakaitika nekudai. Vari kuzoedza kubvisa mhosva pavari vachisa mhosva kune mauto ekuAfghanistan kuti ndo vakatadza kurwisa Taliban. Vamwe vari kushora kuti sei vaBiden vakabuditsa mauto mangwana acho vave kuti mauto ngaadzokere. Iwo mauto vakambenge vabvisa vakatadza sei kuona kuti veTaliban vachatora nyika nekukasika panotanga kubuda mauto eAmerica. Saka ndo nyaya dzavari kuedza kuti vabvise mhosva pavariwo vaBiden vaise mhosva kune vamwe vanenge vatungamiri veAfghanistan nemasoja eAfghanistan.
VaBiden vanoti pane hurukuro dzekuti America irambe iri muAfghanistan kupfuura musi waAugust 31. Munofungei nazvo?
Semanzira andaita, vaBiden vanenge vari kuti vari kuedza kuona kuti mauto eAmerica anogona kugara kwechinguva vachiedza kubuditsa vanhu vavo veAmerica. Saka zvinhu zvacho hazvi kunyatsowisisika nekuti pane rimwe divi vanoti mauto eAmerica anga asingakwanisi kugara muAfghanistan zvachose, asi votaura futi nerimwe divi remukanwa kuti vari kuedza kuona kuti vangagarewo kwechinguva vachibatsira kuti vabudise vanhu maAmerican citizen pamusoro nemaAfghanistan akabatsira maAmerican semainterpreta nevamwewo vaisenzera maAmerican vanotyira kuti vakabakwa neveTaliban vanogona kuurawa kana kukanganiswa navo. Saka ndo zvaari kutarisira kuti pamwe vangasvike pamvumo neTaliban kuti mauto eAmerica agare kwechinguva vachipedzisa kubudisa vanhu vavo.
VaBiden vanoti vave kuwedzera mauto munzvimbo yakatenderedzana ndere yendege yemuKabul. Hakusi kutanga kweimwe hondo here uku vamanduna?
Handifungi kuti mauto eAmerica achakwanisa kugara muAfghanistan kwenguva yakareba. Ndanzwa vamwe vakuru veTaliban vachiti mauto eAmerica anofanira kuyabuda musi wa11 September. Vamwe vari kuti nekupera kwemwedzi madheta akasiyana, asi pari kuratidza kuti veTaliban vanoda kuti maAmerican ave abuda nekukasika. Saka handioni vachikwanisa kugara muAfghanistan kwenguva yakareba. Within the next month ndoona kunge vanofanira kuve vese vabuda. Saka kudzosa kwemauto kuti vabatsire kudzivirira mhiri zhonga iri kuitika paairport handioni zvichimutsa imwe hondo, nekuti ndoona kunge it will be a short term operation. Once vangokwanisa kubudisa vanhu vavo maAmerican nemacivilian aivabatsira, ndofunga kuti vachabva navo mauto vadzokera kuAmerica. Dambudzo nechichemo chikuru cheTaliban chaive kuti mauto eAmerica anofanira kubuda muAfghanistan. Saka ipriority objective yeTaliban kuti mauto eAmerica abude muAfghanistan. Saka ndione vachivatendera paive nechikurirano kuti vagare muAfghanistan kwenguva yakareba zvachose.
Avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika uye vachiita dzidzo dzepamusoro paHoward University muWashington DC, vaCalvin Manduna vari parunhare muWashington DC nestudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende inotarisirwa kuzivisa nyika svondo rino kuti zvikoro zvichavhurwa riini. Sangano reInternational Organization for Migration rinokurudzira vanhu vane vadikani vavo vasingazikanwi zvakaitika kwavari vachienda kune dzimwe nyika kuti vamhanhare. Mutungamiri weAmerica vanoti pari kuitwa hurukuro dzekuti mauto eAmerica amboramba ari muAfghanistan. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.